Nengo izi dzinoti dzakasvikirwa padzimba dzavo nemotokari chena yerudzi yedzinotakura veruzhinji yekombi pamwe nemotokari mbiri dzerudzi rweBenz dzisina kunyorwa. Kombi iyi inonzi yainge isina pekugarira kana kuti masitsi. Amai chinanzvavana vanoti ivo vainge vasiri pamba nguva yakasvika motokari idzi, asi mwana wavo uyo ane makore 14 akavazivisa panharembozha. Ivo ndokuzivisa dzimwe nhengo sezvo chiitiko chekupambwa chakamboitika kwavari mugore ra2008. Amai chinanzvavana vanoti upenyu hwavo huri panjodzi huru zvichitevera kubvakachirwa nevanhu vavasingazive ava.
Varume vanoratidza kuti state security, they are serious men on a mission. Vane serious business ravanga vafambira. Vakamira pagedhi pedu, vakanga vakabloka gedhi hombe rinovhura garaji remotikari. Saka mukuzoona kuti mota dzese mukati hamuna, ndinoona ndopavakaona kuti hatipo pamba apa. Saka havana kuzopinda nokupaza nokupinda mukati, asi vakaramba votenderera vachienda mumaactivists ese emusangano wedu weMDC Alliance.
Vanotiwo vanhu ava vanonzi vakasvikovhara gedhi ravo nemotokari yavo, chiratidzo chekuti vaida kuvadzivirira pamba kuti vavapambe vachiti vave kutyira kudzokera kumba kwavo.
Pamba ndo chaiko kwavaida, nokuti kana munhu achikublokera gedhi raunobuda naro nemota anga achivharira kuti usatiza, kana ndisina kutiza udaa kundidii, uda kunditakura. So they wanted to abduct us. Asi iye zvinoizvo, lucky enough tanga tabuda kunoita basa redu reparliament. Right now tiri kudiwa kumatest ecovid, ndozvatava tafambira. Pamba pacho hatipo zvedu, asi panotyisa kudzoka. Tiyaziva kuti tikadzoka hatipambiwe here, uye kana tapambwa zvichanogumira kupi.
Imwe nhengo yeMDC Alliance yakasvikirwa pamba vaLloyd Tarumbwa vanoti varara muchikomo chiri pedyo neBhangeti mushure mekunge vatiza munguva dzenomwe manheru apfuura.
Zvino ndorara mugomo pane pagomo pane zvibhajodho, zvino ndorara nemadzimai vanga ariko ndokwatarara, soizvozvo ndokwatiri.
Sachigara weMDC Alliance mudunhu reMatonaland West vaRalph Magunje vanoti utungamiriri hwebato ravo mudunhu hwave kugara hwakabatira hura mumaoko nekuda kwekuteverwa nevavengi vavasingazive.
MDC Alliance yomumash west tiri kushushikana nezviri kuitwa vatungamiriri vedu, provincial leadership, maMPs edu nemasenators edu, kuti tiri kuteerwa nemastate security agents. Izvozvi mai chinanzvavana nezuro havana kutorara pamba, vakatorara musango.
Ukuwo mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Squatayo vanoti hurumende ZANUPF ndiyo yopa kuti munyika muite semaberekera ingwe.
Saka izvezvi ndichitaura kudai, vanhu vekuBhangeti, mamembers eparty yedu vari kurarama vari musango, vatotiza dzimba dzavo kutya huku inodya mazai ayo.
Zvichakadaro, vaJoshua Tinguluve vakasvikirwa kumba kwavo nevanofungidzirwa kuti vasori, vakasiya varova muzukuru wavo wemudzimai vave muupotori kuSouth Africa. VaNguluve vanoti vari kuvhimwa nekuda kwekuti vari kufungidzirwa kuti vainge vari pakati pevanhu vaida kuratidzira musi wa31 Chikunguru. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Ncube kuti tinzwe nezvenyaya iyi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudavirwa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo riri kutonga reZANUPF vari kuramba nyaya yekuti munyika muri kutorwa kodzero dzevanhu, vachiti vanopikisa vachipesvedzerwa nehurumende dzekunze ndivo vari kukonzera kusagadzikana munyika. Vanopikisa vanoti zvave kutoda mutongi Gava sezvo vave kuponderwa musaga sekitsi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.